mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pafacebook peji yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuro yeharare vakatanga kusaenda kumabasa nezuro muvhuro zimbabwe anti-corruption commission nezuro yakasunga vaimbi vegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajoram gumbo tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuru yeharare vakatanga kusaenda kumabasa nezuro muvhuro vachiti vakanga vasisina mari dzekushandisa kuenda kumabasa mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme vakatenda nezuro kustudio 7 kuti vana mukoti vekanzuru vakanga vapinda pakuramwa mabasa vachiti nhaurirano dzekuti zvinhu zvigadzirike nokukurumidza zviri pakati ngatinzwei hurukuro yakaitwa nezuro najonga kandemiri westudio 7 navachideme
hongu vana mukoti vedu vakanyora tsamba iyi kuti vava incapacitated kuuya kubasa saka vamwe vava havana kuuya kumabasa kubudikidza nenyaya iyoyo
zvikonzero zvipi zvavari kupa kuti varamwe mabasa
inyaya dzemari kuti mari haichakwani
saka sekanzuro mabata sei nyaya iyi
kanzuro itori mushishi kugadzisa nyaya iyoyi kuti vadzokere kumabasa vabatsire ruzhinji rweharare runenge ruchishaya kwekunorapwa sezvo kumahospitari ehurumende kuine dambudziko ofuti ririko
saka zviri kureva here kuti makirinika ekanzuro ose atovharwa kana kuti kune vamwe vangadai vachiri kuenda kumabasa vanga vavakuru kana vatingati masinia
kune vamwe vasina kuuya kune vamwe vauya asi kanzuro yakutarisira kuti igadzirise nyaya iyi kuti zvisarambe zvichitekeshera
pane nzvimbo here dzamungati dzakakosha dzokuti vakanga vasipo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumakiriniki nemuzvipatara
hongu tine mahospitari akaita sana Wilkins nana BTC Infectious Disease Hospital nana Enhanced Clinic yekumabvuku kune vanhu vanosununguka madzimai anosununguka sekunana Edith Offerman kunosunungukwa almost every hour saka makiriniki avaiye kuti haafani kutombogara asina manesi
munotarisira kuti zvingange zvagadzirisika munguva yakadii dambudziko irori kuti muwirirane nemanesi
nyaya iri mushishi rekugadziriswa saka handichazonge tichikwanisa kukupai nekuenda kwenguva kuti nyaya yagadziriswa rini
avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chideme jonga akabatawo sachigaro wesangano rinomirira vashandi vekanzura reharare municipal workers union vacosmas bungu vanoramba kuti kune vashandi vasiri kuenda kubasa vachiti chavakaita chete kuzivisa kanzuru kuti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa uye mazuva avakapa ekuti inge yagadzirisa zvinhu anokwana mangwana chitatu
panogona kunge pane kutaura kwakadaro asi kuri divi redu rematrade union tine rugwaro rwatakanyora kumaemployers tichivazivisa kuti mamembers edu incapacitated in terms of nyaya dzemari dzavari kutambira I think igwaro rechipiri ratakavapa musi uno rataivati ngapachiitwa mameetings kumaworks council kutanga central works council inochewa natown clerk nemadepartment of works councils anochewa nemadirectors nepamastations kuti vashandi vokwanisa kuuya kubasa vosa marosters ekuti vashandi varamba vachiprovida service asi vachiuya kubasa mushandi nemushandi achikwanisa kuuya kubasa 2 days per week due to the fact that mari dzacho dzavari kupiwa the transport even mari dzavari kutambira hadzichaenderane neeconomic situation iriko posenzesa yedu takavapa yekudimanda masalaries anenge ari linked to the bank rate kuitira kuti zvigadziritike zvinhu zvacho. So we have been negotiating with the employer, we have been talking to him, and the issue sema trade unions are for more undertaking. This is what has happened. But not knowing kuti kana kune vamwe vari kuzonzi vatoita zvokurama basa chaizvo chaizvo, maybe izvozvo zvinoda kutsvagwa kuti zviri kumbofamba sei.
Vashandi vekanzuro pane vatadza here kuenda kumabasa nenyaya dzamukutaura dzekushayiwa maridzi?
Vangu vari kumabasa. Because takapa employer 7 days. 7 days dzacho dzinopera nemusi weWednesday. Kuti paitwe urongwa ihwohwo hwekuti mamembers edu akwanisoti every week vanouya 2 days. So that the other days vanenge vachiedzawo kutsvaga kuti vorarama sei. Because of the hardships that they are facing. Masalaries avo, they are no longer economic at all. So we were pleading with our employers aiwaka chita iwo zviri kuita some organizations kuti vari kulinga mari dzacho to bank rate, and whether make sure kuti vashandi vavo every week vano review even mari dzavo dzetransport debt kuitira kuti vakwanise kuramba vachiva kubasa, because at the end of the day vanopedzisira vakusubsidize employer. Like izvezvi tori nevamembers vakatengeserwa maproperties and what is you. Because of the situation yekuti vanenge vakuenda vachinokwereta kune vanhu vanopa zvimbasa.
Saka kanzuru iri kuti panyaya iyi matimavana mukana wokugara pasi here muchikurukura?
Yes, gotsamba dzedu takadzisa kuna meya, kuna town clerk, injiniya Chisango, kuna chairman wedu veemployment council vamatikidze, and also tikakopera kuma ministries as are relevant, labor, local government, kwagavena and what have you. Isu tarisiro yedu ndeyekuti since takavapa pane madays atakavapa kuti within 7 days something must be done. We do believe kuti vanofanirwa kuzvitora zvakakosha, nekuti what happens nesystem yeCito Harare mamiriro yakaita ndeyekuti the moment inorega vashandi veCito Harare kushanda, zviri kureva kuti upenyu hwevagari vese vemuHarare even mavisitors even vai hwatoenda pakaoma. Because even my patients from my hospitals, cinema infectious diseases hospitals, my patients are not quite obvious. Cinema clinics are scattered around Harare. And you know, to my doctors, we're going to have a strike. There's that problem. All residents and visitors are now visiting my facilities, the city of Harare. So it's very, very important that even the authorities support the aspect of the Vashandi Vacho and offer that service. Oh, I tell you, like what has been happening in Vashandi Vacho. Vatarizwa and in Yazawo Zagadzi.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vekanzuru reHarare Municipal Workers Union vaCosmas Bungu vari parunare muHarare neStudio 7. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vadaidzwa nhasi nehurumende kumusangano wekuti vazeye nyaya dzemari dzavanotambiriswa pamwedzi. Izvi zvinotevera mashoko evashandi ava ekuti vanoda kuratidzira muHarare nemusi wechitatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvamashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tunze divi ravo, asi gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo wemuturi Ncube vakavimbisa kuti vachawedzera mari yevashandi uye kuvapa mari dzebonus. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Alexander.
Musangano uno uyu ndewekuti hurumende iri kuya kwatiri ichitipa mhinduro yechichemo chatakaisa pavari chekuti vanhu mari dzavari kutambira havachakwanisi kutengera nyange vana vavo chikafu, havachakwanisi vamwe vacho kuya kubasa vakadya, vamwe havachatokwanisi kana kubhadhara transport yekuya kubasa. Saka miting yatadaidzwa mangwana ndehurukuro dzakaita saidzodzo, tiri kutarisira kuti pamiting ipapo pa1 item on the agenda yacho iripo kutarisa kuti hurumende iri kuuya ichitiudza zvayarova kupa vashandi vayo. Asi urongwa uyu hwemiting nekuizoinvhetwa kwataita kumiting kwatoita tiri pakati mune mubishi rekuti tironge demo Vashandi vazhinji mushure mekunge tadeclare kuti havachakwanisi kuuya kubasa, yatinoti incapacitation, havachakwanisi kana kutengawo nyangwe kutengera vana vavo zvavanofanira kuti vachiwana nyangwe mabasics.
Asika takaona gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachiti pane urongwa hwekukuwedzerai mari. Manga masumwa here nehurumende?
Takatora nguva yakareba hurumende isati yadzoka kwatiri. Isati yadzoka kwatiri kudaro takamirira kuti hurumende idzoke kwatiri. Takazoona Minister of Finance vakutaura kuti tinopiwa, tichapiwa mari. System yemuhurumende inoti kana tichinge tapa position taisarasa kuti mhinduro ichauya nenzira iyoyo. Saka taitarisira kuti kana hurumende yanga ine response yaifanira kunge ichiunza response iyoyo kuNGNC. Uye kuNGNC kwacheko kwataitarisira kuti tinouya Minister of Finance vanenge vari vakamiririrwawo. Kune anenge atobva kuMinister of Finance. Saka izvi zvakaita kuti vashandi vasvisvikane zvikuru kuti ko zvaakufamba sei kuti tisaenda nechichemo kuNGNC. Chichemo chakadzoswa kuti tamira takadai kana kuti tsukofa chakatongodzwa mumapepa mese mazara. Isusu kuti tamira. Taona kuti hazvina kumira zvakanaka uye hazvifanira kunge zvichimira saizvozvo. Basa harishandwi saizvozvo. Saka mushure mekunge vashandi vanyanyisa kutsamwana izvozvo uyewo nenguva yakazotorwa nehurumende kuti vadzoke bheki kwatiri. Vashandi vedu tiri maunion dzavo vakatiudza kuti aiwa ndofunga nemi muri kuenda hamusi kunzwikwa. Takuda kuti tichiti isusu tichimacha. Tamacha kudaro. Hurumende yoona kuti tese tiri kutaura, tese tine matambudziko aya. Saka machi yakarongwa musi weminisiti.
Saka manga matopiwa mvumo nemapurisa yekuti mukwanise kuratidzira?
Tanga tatopiwa mvumo nemapurisa uyezve isusu takanyorera minista musi weFriday, minista wedu wepublic service, tichivaudza kuti tafunga kuti tiratidziri, tinzwikwe, kuda tinokanganwikwa.
Sachigaro vesangano revashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, avo vave gurukota muhofisi yemutungamiriri wenyika, vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vachiri gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. VaGumbo vari kumiswa mberi kwedare redzimhosva mangwanani anhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo vanoti vaGumbo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori kukambani yendege yeAir Zimbabwe kuburikidza nekutengwa kwendege ina dzerudzi rweBoeing 777 kuMalaysia munguva yeutongo hwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaGumbo vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwanani ano. Tombotarisa zviri mapepa nau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave padyo nekudoma makurukota matsva zvichitevera kusashanda zvakanaka kwemakurukota avo. MuDaily News mekare ZESA inozivisa kuti ichawedzera kudzima-dzima magetsi. MuHerald mune nyaya yokusungwa kwavaJoram Gumbo nekumiswa kwavo mberi kwedare nhasi mangwanani. Tombotarisa zviri. Yasvika nguva yenyu vatereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Kadi zvenyu vatepfenyeri vekuStudio 7, tinotenda Mwari ngebasa remunoita. Munotizivisa zvese zvese zvinoitika mukati menyika yedu ino yeZimbabwe. Ini ndazwe kurwadziwa pamusoro paSharon munyonho uyu pamwe chete nemwana wake pakushaya kwake. Zviro zvinorwadza kusvike pekupedzesera. apa unongo chiti uende kuchipatara ndo kune rubetsero woshike kuchipatara kuya kuya rubetsero hakuna dai akaziya zvake dai akagare mumba here dai akadini kumanasikana zvandishungurudza kusvika pekupedzisira mari vanofanira kupindira pakati penyika yedu ino yeZimbabwe kuti zviro zvinake zvingoejekerere vanofanira kupuhwe mari vechipuhwa nyangewo madzevadzidzisi havatongotenderwi kuti vapuhwe mari asi ndivo vanhu vane basa guru kwazvo mukati menyika ino kuti ugare pachigaro ichocho munangarwa pamusoro pekudzidza dai wanga usina kudzidza iwe ungadai usingambogari pachigaro ichocho vese vari kuzara zaduka vari kumusoro ikoko kuzara zaduka pamusoro pekudzidza saka hamudi kuti vadzidzisi nemanesi nevese madhokuta apuhwe mari seiko imuchidya muchiguta.
Hello, Studio 7, ndigogo. Ndazwa muchitaura namasara ore mutungamiri weAugmented What What. Ah, ndazwa tsitsi. Ana futi hasikuenda sikuru, ndandisinozvizwa zvindiri kure. Munoziva kutaura kwakuri kuita masara ore. Kana ukanzi umuvhotero taite purezidendi. He is a good representer and ane tsitsi newana wechikoro. Muruzero kuti maticha ari kupuwa chii? Hanzi 400 RTGS. Hey, unodini ndiyo. Anhuwe eStudio 7. Todini ndinongozwa angu muchiti mashoko ewanhu isu atine inawo eStudio 7. Hey, because isusu tiri kutika kusumuka tichiofora iyo kubayiwa. Neku abdaktwa imaskana.
Kwa zai wa shamarari wa Studio 7 hapo. Kwa zai netu wa Brighton ndiri kuno ku SA South Africa kuno. Kwa shamarari ndiri udaku uzo kira mbutawara na uzi maa sanctioni. Zawari kunetika na adu mzimbabu wa iti hii maa sanctioni. Kukutera Studio 7 mzimbabu ya kanga yari mosha. Yanga ini maa sanctioni. Asima kaeza wanu Studio 7 wakaeza ukatrisa. Zese shakanga shibi. Chineta, ije zinei zimanje manje. Manje manje Studio 7 wano pavai pa mzinda mzipapo. Andit, doo zavaru kukumbiwa iwo kuti gadzirisa ayo. Saka farane zwa makaita imi, waka gadzirisa. Saka, kana wasinga zivi nga wakupunze imu, baka gadzirisa yona wo. Seku gadzirisa kwa makaita imi. Ike zinei zwa naniki mangwana, wakanga wasinga adivashiti Studio 7 de MTC. Azina, asinu nui waku ya kuzotawara pani. Studio 7 wakubvuma kuterera Studio 7 manje manje vubva voipa muzinda mubabo nekuda kwe kana zvinhu zvinenge zvakaipa zvikagadziriswa zvaunenge uchinzi isi zvakaipa gadzirisa ukagadzirisa hapana anoramba kuzowirirana newe.
Mangwanani yakanaka kwamuri vashamari veStudio 7 makadini henyu vana tononoka vande vana jonga kandimire vana Blessing Zulu nevamwe vese. Inini ndiri kunetseka chaizvo kuti sadhaki chayo chayo iri kuibatei chaizvo zvokwadi kana yakati vafa yaikwanisa kuvuya kuzodemonstrera kuti masanctions abviswa asi pose tiri kutambura vana vezimbabwe haisi kumbotaura kana kudii izvi hurumende iyi yakundikana sadhaki haigoni kuti igadzirise kana kuti ikurudzire kuti paitwe government of national unity kuti vanhu vawane kurarama kuri zviri nani izvozvi zviri vari kuita gungani vachibudisa mari third time. Mari yacho inongobudiswa haitani kupera basa iro. Kukana vanhu vakundikana vagoni kungobva here.
Awa, vamiriri nevabati veStudio 7. Ini ndinofara zvikuru nemashoko akataurwa echokwadi nemurume uyo anonzi Brian Nichols. Baba, dai tine vanhu vakadai sevamiriri venyika yedu, dai tisiri mumatambudziko ekuti zvipatara zvedu hazvina madhokotera, dai tisiri mudambudziko rokuti masoja anobhadhagwa kupfuura madhokta, masoja nemapurisa anobhadhagwa kupfuura madhokta. Izvozvo izvo ndozvinhu zvinorwadza. Mateachers haasi kuwana zvikwanisiro pese pese panofamba. Chii chiri kuitika? Nokuti Zimbabwe inyika ine talent, vana vayo vanogona kushanda, vanogona kuita zvinhu, asi paripo pari kuvharirwa talent yevanhu. Nokuti kana nyika isina magetsi, isina mvura, isina industry, isina zvayo kana chimwe chinoyemurika, human rights vanhu vachirohwa vachigadzirirwa shamu ine munyu shamu ine munyu haichashandi pfuta dzichashandi nokuti ukaenda kuamerica unopiwa conference igo ugotaura nemachair chet ukauya kustadium unotaura chete nemasecurity nevashomashoma vamunenge mafosiridza muground asi vanhu vanoziva chokwadi saka ngatiregei vedu wei kudzvanyirira vanhu nenzira dzatiri kuona idzi
timu yestudio 7 maswera sei so ini ndakagara hangu pamba ndiri kuteerera news ndobva ndanzwa kuti panews South Africa have been crowned the 2019 World Cup champions and news from Zimbabwe 80 elephants have died because of lack of water. I mean, zvinongondishungurudzawo ndingana angogara kuti makusiyana kumalevels zvako but 80 nzou dzinofa nepamusana pekuti dzashaya mvura. Nzou idzi dziri wild here kana kuti dzine muridzi anotodzichengeta dzitori mugame park or something like that. Chinonetsa chiko kuti vanochereredza mvura vauya vadzidirire mvura mumadhamu nzou dzimwe kana kuti vachere migodhi mibhorani mawindmill kuti nzou dziwane mvura sva mhuka inosvika pakufa nekushaya mvura. Haa, utsinye wekuzimbabwe wakanyanya man. Donzi Raymond ndiri pano paport Elizabeth.
Ayo mashoko evatereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7. Mamwe mameseji enyu hatikwanisi kuaverenga nekuti ane kutukirira vamwe. Tinokumbira mukudzevo vamwe muchitaurawo pfungwa dzenyu makasununguka asi musingatukirire vamwe. Titumirei mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvemari muAmerica vaSteve Mnuchin vanotarisirwa kukokera musangano pakati pemakurukota anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan. Musangano uyu uri kuedza kuunza kuwirirana pakati penyika idzi pamusoro pedhamu riri kuvakwa neEthiopia murwizi rweNile. Mauto eUganda nezuro akakanda hutsi hunokachikidza kuvatori venhau pavakange vachiratidzira pamusoro pekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemauto. Vatori venhau vanosvika 50 vakange vakaungana pakati peguta reKampala kuti vafore vachienda kumuzinda mukuru wemapurisa kunopereka gwaro rine zvichemo zvavo pakasvika mapurisa ndokuvadzinga zvechisimba. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump yazivisa kuti mugore ra2020 America ichabvumidza kupinda munyika vapoteri vasingapfuuri zviuru 10 nezvisere 18,000 kwete zviuru 85,000 se vakambobvumidzwa munyika mugore rekupedzisira rava Barack Obama. Izvi zvashorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevapoteri nevamwe vezvematongero enyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati kutarisa huwandu hwevapoteri hunobvumidzwa kupinda muAmerica kunoita kuti vanhu vasaona mabasa makuru ari kuitwa neAmerica pasi pose ekubatsira avo vanomanikidzwa kutiza misha yavo pamusoro pekurwisana nzara nedzimwe njodzi. Vati kubatsira vapoteri nevamwe vari kunetseka kuri kuitwa neAmerica kunotopfuura zviri pamutemo. Hurumende yati ichapa mukana wekutanga kugariswa muAmerica kuzviuru zvishanu zveavo vanotya kana vatiza kushungurudzwa pamusoro pechitendero chavo. America ichatora sevapoteri zviuru zvina zveavo vakabatsira mauto eAmerica muIraq, uye ichatora vapoteri chiuru nemazana mashanu evapoteri vanobva kuEl Salvador, Guatemala neHonduras. Kufamba kwaPaurosi sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vana mukoti vemuzvipatara nemakiriniki ekanzuru yeHarare vatanga kusaenda kumabasa nezuro muhuro. Zimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro yakasunga vaimbova gurukota rezvekutakurwa kwezvunhu vaJoram Gumbo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isi